manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina gumi guru 31 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri. Asi kuendesana kumatare kwemapato avo kuri kuramba kuchienderera mberi. Vanhu vashanu vafa mutsaona yemugwagwa muHarare nhasi. Zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka kubato riri kutonga muBotswana musarudzo dzakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni makumi matanhatu kana kuti 60 million vanonzi vatovhota muAmerica pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya. America inobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota vachitumira magwaro avo ekuvhota kana kuti postal voting uyewo kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vakwanise kukurumidza avo kuvhota. Nasi mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vanenge vari kuArizona neNevada vachitsvaga rutsigiro. Asi kuendesana kumatare kuri kuramba kuchienderera mberi pakati pemapato avo. NeZuro dare repamusoro-soro reSupreme Court rakatambira zvakaendeswa kudare iri naGovernor wedunhu reVirginia vari nhengo yebato reRepublican Party zvekuti vamwe vanhu vabviswe pagwaro revavhoti vachinzi vainge vasiri vagari vemudunhu iri. Izvi zvainge zvichipikiswa neveDemocratic Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi uyewo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakachena here tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya zvakatwa nedare zvunhu zvakabatsira mavoters ainzi anga ari amaAmerican ainzi akabviswa pavoters roll but zvinhu izvi zvunhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu waiswa neVirginia wokuda kugadzirisa tikati voters roll yanga iripo yavaiti varikuda kugadzirisa kuti pave nevoters roll rinongoenda maamericans chese vachibvisawo ainzi as macitizen saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa but zvinhu zvine chekuita nekuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaamericans chete noti manamericans.
Asi iri dambudziko here musarudzo dzeamerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhotiri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muamerica handioni senge iringanzi idambudziko nekuti tichitarisa kuti yatingati mavota irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yemaillegalities haipfuuri yatingati 1% saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa apo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda sterege and kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards aya yekuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave ne atingati ma secure measures ekuti ma elections ave achinzonzi akavotwa nevanhu vanofanga kuchivota chaimo.
Asi tiri kunzwa vamwe kunyanya kubato rema Republicans vachiti ivo vaTrump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa. Iwo vaTrump havasati vatambirawo zvakabuda musarudzo dza 2020. Pane matambudziko akaita sei apa? Titasa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinowe.
Ya mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita tainted siri justified atingati ma processes ema elections emu America. Hongu there have been now ma incidences ainzwo pane vanhu vakaitawo atingati voter fraud kana kuti vanhu vakavota vasingafanga kuvota but ma numbers iyayo ha raise to the point yokuti kungatonzi ma elections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like va Trump ne atingati ne ma processes yaya because ma safeguards arimo akasimba. And tichita sa example yoyo ye Virginia yoyi yekuti pane vakabvisiwa pa voters row. Izvi tichita sa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matanho ari extreme anokwanisa kuitika zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivhota anokwanisa kutobviswa because hurumende irida kusafeguard yatingati system yokuti hapana munhu anofanirwa achivhota asingafanirwa achivhota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguardsiwo zvakare zvokuti kana munhu wo ari muamerican akaonekwa achibviswa pavoters row kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvekare pavoters row kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muamerica. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvine kodzero yekuvhota zviri kushandisa kodzero iyi mukusarudza kuti ndiani achava mutungamiri wenyika iyi. Makwikwi makuru musarudzo yemutungamiri wenyika ari pakati pevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vari kumirira Democratic Party amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 apata nengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo pamwe nenengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda. Atanga nekubvunza vandenda kuti zvii zvavari kutarisira musarudzo idzi.
Ndiri kuona hangu maelection acho achanga ari mangange asi kuve mangange kwaari ndinotarisirawo kuti vanhu vachange vachitarisa kuti vachange vachivhoterawo zvinhu zviri kuiswa nemaRepublicans patable kuti vaone kuti zvichange zvichivabatsira sei mukurarama because kune maissues akawanda anove nhau dzepolicy nekuti vamwe vedu vari kunyanya kutarisa kuhunhu but hunhu ndewe munhu wani asi mapolicies ndeyevanhu vakawanda anove anobata nyika nekuti tiri kuona isusu kuti vanhu havasi kutarisa maringe nekuona kuti mapolisi anozoita kuti nyika inge ichitongika kwemakore mana achange akaita sei. Tine makore mana atapfuura taona kuti takapromiswa zvinhu zvakawanda hazvina kunobatika nekuti vanhu vaingopromisa vachitaura nenyaya yekuti vanenge vachinyomba kana hunhu hwemunhu asi mapolisi tikatarisa zvese zvatakapromiswa hatine chakabatika. Izvi nezveikonomi payave hapana kunaka mukaona tese matengera atiri kuita kana fuel ndofunga takapinda yanga yaita kuma $2 something ene zviyakwira zvisingaite economy most of the things my rental everything is getting up.
Muzvare Dondo, nyaya yatiri kukurukura yesarudzo dziri kwamusi wechipiridzo muchionawo kubva kubato renyu nezvataurwa navandenda.
Ini maideals angu anga atombori Republican Party asi nekuda kwemamiriro atakaona nyika ino yakaita nepasi rose apa vaDonald Trump vakaita mutungamiriri wenyika takaona kuti President Trump ndiye president vasingaunze vanhu pamwe chete takaona vachikurudzira Monga Mpopoto even my international relationships edu vachitivo kana even my African countries vachimadaidza nemazita asina kumira zvakanaka. President Trump kubvira vachita president munyika munomu takaona kushushikana kwevanhu vatinoti maimmigrants vabva kure. President Trump kwandiri ini vanowanza Monga Mpopoto pakati penyika ndikatarisawo zvakare panhau yema anoti ma reproductive rights. Ma Republican vamwe vanotaura nyaya yema reproductive rights sekunge inawe kungouraya. Asi it goes deeper than that. Reproductive rights aingobati nyaya abortion. Inobata zvinhu zvino affecta madzimai. So inise munhu akamirira madzimai, ndiri kuvhotera nekusupporta Mike Kamala Harris. In fact, ndiri kushanda na director wavo muno Minnesota kuti ma immigrants aende kunokasta mavota avo early kumaballot.
Vande ndamanzwa zvataurwa namuzvare dondo tipeiwo maonero enyu nezvamunopesana nazvo kana kupokana nazvo kumapolisi amuri kutaura yaya.
Ndinopokana nezvakawandisa nekuti vari kuti havagone international relations but tiri kuona kuti vaTrump vakaenda vakanopodza hundo kuKorea ndoma international relationship ka vakaenda vakataura naPutin kuRussia kuti mira hundo vakataura neIsrael kuti aiwa mirai zvamuruda kuita izvi pakati pePalestine anovema international relationships but Mike Kamala Harris vanga vari muoffice kwemakore mana vese vachitonga navaBiden. Mike Kamala Harris izvozvo vamuri kutaura kuti vari kuita international relationships. Do you know she never been to Europe? She never had any ties with any European country. Apana border takaona va Biden vakavaitira zvakanaka vakachimanage ai border kana kuborder kwacho havana kusvika. Vanongotaura chete. Saka munhu anongowawata pasina action apana zviripo. Asi tinoona kuti va Trump vakataura chete. Vanowanikwa vachinochiita.
Tezwe kuna muzvare dondo pindura itinzwe.
Vakaenda kuKorea, vakaenda kuRussia, ndokune mapriorities avo. Asi President Trump vakataura kuti African countries enyika sandigone kutaura pamhepo pano. Nogona kutatisa kunochigugla. Saka munhu ane mafungiro iwayo, ane muono iwoyo, andione akakodzera kuita president. Munyika muno masati namboona pekuti maRepublicans vanoti takumbosiya bato redu indose president kumaDemocrats. Kune yatinoti hanzi choose the lesser of the evil. Mike Kamala Harris pane panenge vachitoreshawo atina kuti zvoni vari perfect. Asi ndikatarisa between Donald Trump naKamala Harris. Aiwa Paris nontomira pana Kamala Harris nekuti ndoona kuti Donald Trump ane ma-extreme views asingabatsire progression yet those same very freedoms akaiswa muno munyika.
Ndidzoke kwamuri vandenda. Pane vamwewo vari kuti mashoko ari kutaurwawo nevari kukwikwidza vakamirira Republican Party vaDonald Trump mukutsvaga rutsigiro mashoko anoparadzanisa zvizvarwa zveAmerica. Munoti
ya papo ndogona kuwirirana napo. Munoziva there are people with a bold character. He's not a politician by nature. Asi munhu anoita mincing their words. Munhu asingayatsoziva kutaurawo zvimwe zvinhu zvepublic. But at times his action doesn't tally with mawedza anotaura. Zvimwe zvacho anozotsurwa. Munhu wenyama. Asi action yavo pamabasa. He works because avashandi vari vega. It's a party. Ndosaka ichinzi party policy. Ndizvo zvakanakirawo America. But chandofarira ndechekuti munhu ari bold pane zvaanenge ataura. Asi munhu anongofadza vanhu. Pane vanhu vanongotaura tikatarisa NS Biden Harris administration yakapromisa vanhu zvakawanda. But none of those things they did.
Ndodzoka kwamuri muzvare dondo. Tiri kunzwawo kune vari kuchemawo zvakare kuti mashoko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika Joe Biden ari kutuka vanenge vari ku Republican Party. Munoti
zvinongoti izvo zvinowanikwa mumakwikwi kana even kuchikoro vanhu vaitoimba dzimbo dzokutukana. Asi mukazopedza mutambo makoching anoti aiwa farira nai inhau yemakwikwi. Asi ndichokupedzisira hangu chandoda kutaura ndechekuti kana mukafunga zvakataurwa naJohn Kelly akashandira Donald Trump apinda musarudzo dza2024 munomu atiti hatidi kuona baba yavavo pachigaro. Anoti iye mhembo vemukuru wenyika ava vane kakuita kavo kane kahudictatorship mukati. Saka tinoda kuti tinge tine munhu muwhite house anot defend my freedoms.
Avo vanga vari nhengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence buzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota kwakare muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Denda vari parunare kuTexas muno muAmerica muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatereri mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nemusi wechipiri svondo rinouya. Musakanganwe kuenda padande mutande redu reFacebook kana reWhatsApp neTwitter yave kunzi X neYouTube kuti munzwewo zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu muchitumira mazwi kana kuti mashoko pane zvesarudzo idzi paWhatsApp namba dzedu dzinoti 202-465-0318. Mapurisa aburitsa mashoko padande mutande reX achiti vanhu vashaya munjodzi yemumugwagwa waitika nenguva dzafaifa mangwanani mugwagwa weHarare Bulawayo wakwira kubva pavanhu vashanu kusvika pavanhu vanomwe. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekombi yabonderana nerori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. Kombi ndiyo yanzi yakonzeresa njodzi iyi. Vafa vanonzi vaendeswa kuchipatara cheSali Mugabe muHarare. Zviri kubuda musarudzo yekubhuswa nazvinoratidza kuti bato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change riri kutungamira mukuverengwa kwemavhoti kuri kuitwa pari zvino. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika iyi vamokwetsi Masisi rinonzi harisi kuita zvange zvakatarisirwa. Asi vamwe vanoti panogona kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana pakashaya anokunda zvine mutsindo. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuBotswana pari zvino, tabata nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika Dr. Freddy Mutenheri.
Pari zvino zviri tense, tinangoti it's early days, mavhoti achiri kuverengwa, asi kuti pane pattern iri kutofomeka yekuratidza kuti pamwe zvinangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party. Asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndezvese zvakaitika zvatakaona kuSouth Africa, kuti hapazenge pachimbovi neoutright winner, asi kuti pamwe President Masisi vachabva vazonzi naChief Justice aiwa former a coalition kana kuti vaboko Duma ndovachaudzwa izvozvino kuti ndiwo opposition yakati kurei. Saka zvichiri hazvisati zvanyatsa kubuda, asi sezvomunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuAfrica, kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine sapoti yakanyanya sekumadhorobha. Maresults iwawo anobva abuda, vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita. Saka ndopatichiri iko zvino.
Ko kumakanzuru vati vapedza here kuverenga?
Kumakanzuru akati afamba. Ndokwa tiri kunyanya kuona UDC iri kubuditswa ichihwina zvakati kuti. Asi kuti titi hatitaura netali chaiyo yokuti vangani hatisati, asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo. Kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei, and so far kwatoita hatingati maupsets. Vanga vari minister wesports vanonzi vaRakgare atoruza. Tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general weBotswana Democratic Party kuti naikoko vari kuruza. Saka muchabva matoona kutoti ivavo vari kuruza ivavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around President Masisi support system yavo.
Kuti bato rinzi rakunda muBotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani?
Nengo dzeparamende i61, bato rinohwina ndirinofanira kunge rine 31 maMP. Asi mutemo wekuno kuBotswana unoti kana pasina anenge abuda ne 31 idzodzo, masimba pari zvino ari kuna Chief Justice. Saka Chief Justice anobva ati parliamenti igare, parliamenti ndiyo yobva yazoita iyo zvekuvhota kuti candidate wetinovhotera ndiani. Saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president. Vakasawirirana zviri kunzi panonge paine kudamukana we7 days wekuti Chief Justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlament ikoko mundotitsvagira candidate chaita president. Kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunenge kwakuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Fedius Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana. Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande redu reWhatsApp moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona Channel. Kana mava apa munokwanisa kutifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp yeVOA Shona Channel. tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti vanhu gumi nevapfumbamwe vafa nhasi pabhombwa guta reBaalbek nendege dzemauto eIsrael. Maawa mashoma nzvimbo iyi isati yabhombwa, Israel yanga yati vanhu vabude kumabuda zuva kweguta iri. Israel inoti ikurwisa varwi veHezbollah. United Nations iri kushora zvaitwa neIsrael izvi. Hondo iyi yakatanga mwedzi wapera mushure mekunge Hezbollah yapedza mwedzi yakawanda ichikanda zvombo muIsrael. Vamwe varimi vekugokwe South vanoti vave kurima mavise kana kuti mawatermelons sezvo arigovapa chouviri kudarika zvimwe zvirimwa. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Varimi vakawanda vemudunhu regokwe South vanoti vava kurima mavisi sezvo arigovapa mari yakanaka chose kana zvichienzaniswa nezvimwe zvirimwa. Murimi akatanga kurima mavisi kana kuti manuiwa mubindu rake ndiva James Siwela, avo vanogara mudunhu raishe Sai mubhuku ramuzvara mhaka. VaSiwela vanoti vakatanga kurima manuiwa mushure mekuona zvaiitika kumvuma.
Kuti nditange kudyara mavisi aya ndakazvidzidza kubva kumvuma. Ndikatanga kudyara mavisi aya kubva mu2018. Pandakatanga kudyara mavisi aya ndakaona ine achindibatsira zvakanyanya. Vana vangu vachiwanawo kurarama chikafu vaikwanisa kuchiwana. Mombe ndakatenga kuburikidza newatermelon randakabata necrimson sweet.
Mumwe murimi akatanga kurima mavisi gore rino mubhuku ramuzvara mhaka vaDennis Katazo vanoti chirimwa ichi chashandura upenyu hwavo.
Nemamiriro akaita kuzvika zvinhu zvavo zvakatouma pakati posa apa, asi ndakutokwanisa kutoti vana vararame. Nenivo pamba pangu paradidze kuti pari kudyiwa, vana vanodya vanouratidza kuti nemufaro. So ndikaramba ndiri pazviri ndoona kuti upenyu hwangu hungatoendeka.
Asi mumwe murimi vataura izingwevhu vanoti ruzivo ruchiri rushoma muvarimi vemavisi.
Tazoda kuita project yemavisi kutsvagawo mari sezvinhu zvakaoma kudai. Nyika ina mari rubatsiro ratingada nderwekuti tiwane zvekushandisa pakudiridzira. Pamishonga hatina mishonga yacho yekushandisa, zvingoshandisa mishonga isiriyo kungotiwo zviiti, asi hazvizobudi sekutarisira kwatinenge takaita.
Varimi ava vanoti pamwedzi mina yavanorima mavisi vanogona kuwana mari iri pakati pechiuru nechidimbu chemadhora ekuAmerica $1,500 kusvika pamadhora zviuru zvina $4,000 kana varima nzvimbo inosvika hekita. Varimi vakawanda vanoti kurima mavisi kwave nani pane kurima donje iro rainyanya kurimwa munzvimbo iyi sezvo mari inobva mudonje iri shoma uye richida basa rakawanda rinosanganisira kusakura, kufirita donje iri kuti risavhiringwe nekuputika. Sabhuku webhuku rekwamuzvara mhaka vaNobert Dube vari kukurudzira vamwe vagari vemunzvimbo mavo kuti varime mavisi asi vachichemawo nedzimwe mari dziri kuzotengwa nadzo chirimwa ichi.
Pari zvino vanhu vari kutora makave vari kutora nepurizi dzavanoda. Izvi tichida kuti tiwanewo purizi yatoda, ivo vari kuita zvokuti pamapurizi. Saka tatikumbira kuti kana kuri kwokutiwo pane vanokwanisa kutitsvakira mamaketi maitifoni ravo tova tichinotengesa toga tichiwana mari iri nani kudarika yatiri kuwana.
Nyanzvi munyaya dzekurima mavisi uye vari murimisi vaKnowledge Mavivi vanoti zvakakosha kuti murimi azive zvinodiwa pakurima manwiwa aya.
Kana tasarudza kudyara manwiwa tinofanira kutanga kuti mavhu edu aongororwe kuti tizive kuti mufudzo watinoisa wakawanda sei uye mafotereji atinoda kuisa akawanda sei. Chechipiri tinofanira kudyara mumunda wakachena. Chechitatu vhiki roga roga kana zvichibvira tinofanira kuisa mishonga imwe ichidzivirira zvirwere imwe ichidzivirira tupukanana. Tinofanira kunge tine mvura yakanaka yakakwana.
Nyanzvi mune zvemaindastiri uye vari sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vanoti varimi vemavisi ava vanokwanisa kuwana mari yakawanda pabhizimusi ravo dai vabatsirwa neindastiri yechirimwa ichi.
Saka zvamuri kuona kugokwe inyaya yekuti izvo hatisati tane mari njere nechido chekuti tinge tichigadzira maindastiri nemichina inokwanisa kubatsira varimi vanoita manwiwa, vanoita chibage, vanoita madomasi, vanoita zvakasiyana siyana kuti tinge tine atinoti marural industries.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pakurudzira yavabina pane huwandu hwemanwiwa ari kurimwa pagore rega rega. Asi varimi vakawanda vekugokwe South vanoti vacharamba vachiwedzera goho ravo remanwiwa sezvo chirimwa ichi chichiita zvakanaka munguva yemvura shoma uye chiine basa shoma rinodiwa kudzamara chakohwewa. Asi sekutaura kwevakawanda, varimi ava vanoti vanodawo ruzivo rwepamusoro pamarimirwo nemakohwerwo echirimwa ichi uye kuti munyika muve nemusika wakanangana nechirimwa ichi. Manwiwa anonyanyorimwa muZimbabwe ndemhando yeCharleston Grey neCrimson Sweet. Ndakamirira Studio 7 ndiri kugokwe South, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini Studio 7 magadini atatambura kuno kwatokwe mukosi mumwenezi takabviswa nedhamu tokwe mukosi tikaiswa kumwenezi kwa 13 vatungamiriri vedu vanoti Ezekiel Ndavani Shila Chikomo ndo MP kozoya vashe ndivachitanga. Saka zvokwadi kuno tatambura tava kutamisiwa zvekubviswa mafoekta avakatipa vavakutidzingirira pasina mubhadharo futi tava ne 13 years takabva kwatokwe mukosi 2013-2014 tiriko mwenyezi izvezvo vanhu tava akatadziporesa mugoti asi vava kutidzingira pasina mubhadharo. Hurumende yava munangagwa yafungei yatifungire kuno tiri kuchema.
Shiko pano pamusha weStudio 7 ndingada kunzwawo kuti chiche makabudisa baba munangagwa kuti pa state of present yacho makazve makanasa kutaura zvine zvinope pfunduso kuona weZimbabwe pa state of present yacho iyo makataure chiko paya pamanzwa president chipenyika
pa Studio 7 makadini kuvashamarari vateereri vose weStudio 7. Munoona nyaya inoita vamunangagwa yokundodzidzise dzimwe nyika kubiridzire psalms anorwadza tarisai mone mafiri aita vanhu veMozambique shuwa. Zvokwadi pakaipa de vakangogara zvavo vakangotaura kuti isusu takarwira mapato esi akarwira hondo haapikiswi dai kusina kana maopposition party mudzinyika umu. Chiona izvozvi zvikubva papinda vamunangarwa pahusachigaro Sadak yatoshata kudarika zvayakanga iyi.
Magadini ndinonzi Mureshi ndinogara kuBitrisi. Ndoda kuti nditaurewo nenyaya yangu yekambani yandaishandira, kambani inonzi VS Security. Saka ndiye ndaida kuti nditaure nezvayo kuti muibudisewo paredhiyo kuti kana zvichifamba zvakadai toita sei. Ndaishanda pa T1 ndishanda kuT1 kudaro mari dzangu havana kundipa yaJuni naJulai havana kundipa neyaDisemba last year. Nanhasi hakuna zviri kungoitika chero kuti tinde tinoripota kana kuti didi hapana chiri kufamba. Saka handizivi kuti ndoita seiwo nekambani iyoyo.
Pa Studio 7 ndokumbirawo muise manzwi angu aya kumhuri yose yeZimbabwe nevanenge vachinge vakateerera. Ini ndaida kubvunza maringe nerubatsiro rwuri kupuwa Zimbabwe iri kuti rwuri kumboendepi, nekuti tiri kunzwa kuti ana Russia vabudisa matanage akati egorosi ava vatipa chibage mari mamillions and some millions. Zviri kumboenda kupi? Because kune amwe mativi eZimbabwe hatisi kutombozvinzwa kuti koko zvinhu izvozvo zviri kuhorwa kana kuti tinotomboziva kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu vakwanisa kupinda muchirongwa chanhasi vachipa pfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai tiende kuna mutungamiri Nkomo achitipa nhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.